Yeah, makomborero aka apia mukoti nasi and aka wanekwa ane moswa yekuti aka incite public violence nekuti and also kuti aka resist a police officer anga achita kumusunga. So ndare rakati aka wanekwa ane moswa and nyayacho icha continue muswa 6 April nekuti prosecutor vanga vachiti they want to check kuti ana zvime mosva zvakapara. So from them so 6 April ndo yaicha continue nyaya yacho.
Saka pari zvinopane zvamuri kuita here anenge ari mujeri kusvika nguva iyoyo?
Yeah, pari zvino we can't do anything nekuti asati sentenceswa. Sentencing ichaitwa ikoko next week. After aka sentenceswa then ndo patichaona ma options etu kuti toita sei.
Iko zvino ari kupi?
Ari kuHarare remand, ari mujera.
Utano hwavo hwakadini, vakasimbawo?
Well, he appeared kuti anenge ari right ake. Anenge ari right ake, anako complain nekuti maybe ane zvirwere kana anything zvaanazvo.